Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina zvita 31 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda voramba vachibatwa nechirwere checovid-19.
Tikuti isusu vanhu ngaite zvinhu zviri pamutemo zvakasungwa. Nyaya yemafirecrackers hakuna, nyaya yekuti zvinhu zvese zviri kuitwa zviri pamutemo. Ndosina muri kuona kuti nezuro nyika yakaita nyaya dzinoita idzo 300 yemacovid-19 positive cases, uyezve vanhu vafa vari 360.
Mapurisa anoyambira veruzhinji kuti vazvibate apo vanenge vachipemberera kusvika kwegore idzva.
Kana tirikukumbira kuti government deno yaita zvekuti tikatiende zvedu kweirufunga kwacho kuda kuti titinge tichigara nekukaski neuchimbidza zvekuti zvinandiri kutofunga deno zvanga zvichibvira tichibva panapa totonanga ikoko nekuti kumatende matende zvechokwadi kuti tidzokere mutende matende aboka.
Vanhu vekumanikaland votaura pamusoro pematambudziko avakatarisana navo. Veruzhinji votarisa mamiriro anga akaita zvinhu mugore ra2020. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu mazana matatu vakabatwa nechirwere checovid-19, mumwe chete akafa. Zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano munongedzo wekuti chirwere ichi chave kupararira zvinotyisa. Munhu akafa ari kudunhu reMidlands zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa pamazana matatu nemakumi matanhatu kana kuti 360. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwasvika pazviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 13,625. Pavanhu mazana matatu vakabatwa nechirwere chine zuro, mazana maviri nemakumi masere nevanomwe kana kuti 287 vakachitapurirwa munyika. Vana vakabva kuSouth Africa, vapfumbamwe vachibva kuBotswana. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi zviuru gumi nechimwe zvine zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 11,154. Mushure mekunge vanhu makumi masere nevanomwe vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vachiri kurwara zviuru zviviri zvine gumi nemumwe kana kuti 2,111. Kunyange hazvo chirwere checovid-19 chave kupararira zvakanyanya, zvinhu muzvipatara hazvina kumira zvakanaka, vakoti navana chiremba vachiti havana zvikwanisiro uye vachishanda mazuva mashoma nekuda kwemari shoma dzavari kutambiriswa nehurumende. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaKonstantino Chiwenga vakati hurumende haina mari iri kutodawo rubatsiro kubva kune vekunze. Mukuzeya nyaya yemari iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainokidongo.
Pana matambudziko ezvemari akagadziriswa nehurumende. Isu takapedzisira kugara pasi nehurumende muna October. Kusvika pari zvinezvi hatina kumbobvira tagara pasi nehurumende. Tiri kutoona isu sevashandi sekunge hurumende haichada kuti igare pasi nesu titaure nyaya dzeraramo yevashandi. Zvekuti kutaura kwatiri kuita uku kuMinistry of Health kwedu kwatiri uku, vana mukoti nevamwe vese vashandi vezveutano ingati vari demotivated.
Saka poitwa sei Simone Rinyo?
Kudai hurumende yaita kuti paite kutaurirana pakati pehurumende nevashandi, kuitira kuti maservices akwanise kunge achisimudzirwa, vanhu vakwanise kunge vachiva motivated, vakwanise kunge vachishanda vachibatsira ruzhinji rweZimbabwe. Decision yavari kuita, stance yavari kutora iyi yekunyarara, yekusada kutaura, yekusada kukurukura nevashandi, handoni iri nyaya ichati papundutso kuti ramangwana redu rezveutano, vanhu vedu vanotarisira kubatsirwa mumapublic hospitals vange vachibatsirwa zvakanaka, nekuti pari zvinezvi vese vashandi vehurumende vezveutano vari demotivated, mweya yavo yakadzikira zvokuti, nokuti vari mumatambudziko akawanda avanonga vachitarisira kuti panofanira kuti pagarwe pasi nehurumende ichinge ichitaurwa ichigadziriswa.
Asika hurumende iri kuti vakoti vakawanda vari kuwirirana nayo nematano airi kutora, vachitoti imi sangano renyu ndora kutovhiringidza vashandi.
Ndezvekunyepa, kunyeperwa chaiko chaiko kuti pana vana mukoti vasiri kuwirirana nesangano reZimbabwe Nurses Association. Ndomanyepo iwayo ari kuitwa. Pakati pevana mukoti vose venyika yose tiri pamwe chete takabatana tinowirirana panyaya yekuti vana mukoti vanofanira kushanda flexible working hours. Zvinova zvinhu zvakatsinirwa nedare guru reHigh Court rikati hurumende inofanira kuti vana mukoti vashande flexible working hours. Takavadya kaviri, hurumende yakadyiwa kaviri, zvakataridza izvo kuti hurumende haina mafacts. Hurumende zvairi kutaura iri kuda kudzvinyirira vanhu.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino Kidongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matanhatu nevana zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu kana kuti 64,760. Vapora vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose wadarika mamiriyoni makumi masere nemaviri ane zviuru mazana masere kana kuti 82.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi mana nezviviri kana kuti 342,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemanomwe kana kuti 19.7 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. Asi vapora pasi rose vave kudarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu ane zviuru mazana masere kana kuti 46.8 million. Mapurisa ayambira vose vachatyora mutemo yekudzivirira denda reCOVID-19 vachipemberera gore idzva kuti vachasungwa. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutauri wemapurisa vapounyati vati nyaya yekupinda mumigwagwa, vanhu vachiita ruzha nedzimotikari vachirova mabhini kana kuita magungano edzisvondo, vanhu vachipemberera kupinda mugore idzva nedzimwe nzira dzinowanzoshandiswa nevanhu makore ese, hadzisi kubvumidzwa nekuda kwekupararira kuri kuita COVID-19. Vati vanhu havafaniri kuita dambe neCOVID-19 nekuti denda iri riri kuuraya vanhu muno nekune dzimwe nyika.
Tikuti isusu vanhu ngaite zvinhu zviri pamutemo, vasasungwa. Nyaya yemafirecrackers hakuna, nyaya yekuti zvinhu zvese zviri kuitwa zviri pamutemo. Ndofunga muri kuona kuti nezuro nyika yakaita nyaya dzinoita idzo 300 yemacovid-19 positive cases, uyezve vanhu vafa vari 360. Tiri kuona kuti pamasvondo maviri ematatu aperayo tiri kuwana vanhu vari kufa zuva nezuva nenyaya yecovid-19. Vanhu havasi kupfeka mamaski, ukaenda mumakombi vanhu havapfeki mamaski, vanhu havasi kuita social distance.
Asi vamwe vakaita saamai Eva Nice Dube vanoti vange vatenga mafirecrackers uye vachashandisa pamba pavo nemhuri yavo. Mwana wavo Evidence audza Studio 7 kuti akamirira kupemberera gore idzvanhasi.
Tatengera mafireworks saka tichamaputitsira pamba pedu tichipemberera gore dzva.
Asi vamwe vakaita savasalatio tsoka vanoti vaterera kurudziro yemapurisa uye vasiyana nezvekutenga mafirecrackers.
Indanda to naida kutopinda mutown kuti ndinotenga but ndazosangana nestatement yakabudiswa nemapurisa vachiti zvose izvozvo havachazvibvumiri. Saka handimutoona mari yandakabata handichatokwanisi kutonotengera vana mafirecrackers. Hata akutodzokera tongonogara totedzera zviri kudawo vakuru vemutemo.
Vamwe vedzisvondo vanoti danho ratorwa nemapurisa rakakosha chose zvikuru mukudzivirira COVID-19. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vati vanhu vanokwanisa kunamata vari kudzimba kana pamadande mutande vachidzivirira kupararira kweCOVID-19.
Mazuva apfuura taona vanhu vakawanda vachikanganiswa nechigwere, vazhinji vachifa. Saka any precaution ingabatsira kuti kupfuurira mberi kwechigwere ichi kubatiwe chinhu chinofanira kuti chigamuchigwe nemunhu wese.
Mukuru weDestiny Network Bishop Anselmo Magaya vati vanoona sekuti chigaa chaitwa nemapurisa chinopokana nemutemo wakamboburitswa nehurumende unobvumidza kuti vedzisvondo vaungane vari muhwandu hwakatarwa nehurumende. Vatiwo vanoshushikana kuti vedzisvondo vanoomeserwa asi vezvematongerwo enyika vachibvumidzwa kuita madiro aJorgina.
Saka kubhana all night of prayer zviri indiscriminate kana kuti zvisine nekuti huwandi hwavanhu hwakaita sei, ndinoona kunge zvisiri consistent nestatement dzatakambopuwa kwokutanga. Naizvozvo ndinofunga kuti kana vanhu vachisangana muhwandu huri nani, hapana chakaipa kuti vanhu vasangane vachinamata. Izvozvo pane misangano imwe yanga iripo, vana Monzora vakaita makongresi avo avanga vari 1000 taitonzwa chaunga chaicho chaicho chachakatokura. Iwa munangagwa vakatoitawo chirale chavo chakatosimba chinopfuura manhamba iwayaya. Saka tete takuzoziva kuti sei zvichiita kunge apo panoita kunge panosunungurwa pamwe pasingasunungurwi.
Asi Bishop Magaya vakurudzira vedzisvondo kuti vasangane vari muhwandu hunodiwa pamutemo pamwe nekuteedza nzira dzekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vanyati vati vanhu havafaniri kuudzwa zvekuita nemapurisa kana nehurumende, vachiti vanofanira kuzvichengetedza pachavo vega. Zimbabwe iri kubatana nenyika dzepasi rese kupemberera gore idzva ra2021, asi gore rino munyika zhinji pasi rese mhemberero idzi hadzisi kuzoitwa semakore ese nekuda kwedenda reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Pane mhuri dziri kuda rubatsiro dzinosvika makumi manomwe nesere dzakagariswa pachikoro chemutambara Mission mushure mekutamiswa nehurumende sedanho rekudzichengetedza kubva kumafashamu eCyclone Shalan. Mutoro wedu enhauloeda mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Mhuri idzi dziri kugariswa mumakamuri pachikoro ichi, varume nevakomana vachigara kwavo, vanhukadzi vachigarawo kwavo. Mumwe wevari pamutambara Mission vaVitalis Mukwakwa vanoti vanoita nekugara vakatamiswa. Vamukwakwa vanoti vanoda kuti hurumende ikurumidze kuvapa pekugara pakanaka sekutaurwa kwazvakaitwa gore rapera pavakavimbiswa kuti vachavakirwa dzimba kuchinyamukwakwa nekuchaimiti.
Ikasikirawo kana deno yatichinja because kuchimanimani kutochisa kuti tichagara kuchimanimani handichaoni mwoyo wedu chinyatsoteerama because panongonaya mvura posidenta ndofunga kuti tinokwanisa kuyeredzwa. Saka taandiri kukumbirisa kwazvo kuhurumende kuti itiitirewo zvokuti tichienda kumastenzi.
Mumwe mugari vaMoses Dudzai vanoti vanofara nezvakaitwa nehurumende zvekupa dzidziso neyambiro kuvanhu paine nguva zvichienzaniswa nezvakaitika kumashure apo vakawirwa necyclone Idai, kunyange hazvo pachine nyunyuto yekusavapo kwemba dzavakavimbiswa.
Uye tinongoda kutenda hurumende this time yakape awareness iri better as compared nezve last time.
Mumwe mugari vaKelvin Charamba vekungangu vanoti pavakanzwa nezvenyaya yeShalin havana kuva nepfungwa mbiri pamusoro pezvo nekuti vanoti chakachenjedza ndochakatanga.
Inini pendakangonzwa kuti parikunzi vanhu ngavabude handina kukwanisa kuda kuti nditi nharo chandaka ngoona chakakosha kuti zeno upenyu nekuti chandakaona chakatanga ndochakachinjedza saka kuuya kwangu kwandakaita kuno moyo wangu urufara ndakatora mhuri yangu ndikauya nayo kuno saka kuya kwandakaita kuno zvinhu zvinondifadza kwazvo nekuti izvozvi ndirikunzwa kuti kuchimani mani kwacho chakatobvondoka zvichireva kuti government peyakasarudza kuti tinge tichiuya pari zvino pakachengetedzeka hapana chete tataona mhepo yeirutaurwa iri kuchimanimani asi taionawo patiri panapa
mukuru wecivil protection unit mudunhu remanikaland vaedgar senza vanoti pari zvino zvinhu zvakamira zvakanaka mudunhu remanikaland panyaya dzekuchengetedzwa kwevanhu kubva kunjodzi yecyclone Charlene nekuti vane nzvimbo dzakawanda dzekugarisa vanhu uye nezvekutakurisa vanoda kuendeswa kunzvimbo idzi
kuti harina kuitika hakuna unoziva kuti dambudziko richasangana naro rakakura zvakadini kufungidzi nezvinotaurwa nevemeti nokudaro tichiseenzisa kufungidzirwa kunoitwa neexperiensi yedu yecyclone idai madistricts vatsvaga nzvimbo dzavari kuona kuti dzinokwanisa kuzovabatsira kuti vanhu vakwanisa kuenda ipapo kwanga kuine nzvimbo shoma tavatiwedzerai endi ndofara kuti vawedzera nekuti havazokwanisi kuona mukana wekuzotsvaga dzimwe nzvimbo toda kuita zvinhu isati yasvika kwete kuzotanga kuita zvinhu tropical depression yasvika
bazi rinoona nezvemamiriro ekunze remeteorological services department razivisa kuti ukasha hwecharlene hwadzikira zvakanyanya kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzichange dziine mvura shoma iri kunaya pamwe nemhepo ichange ichivhuvhuta ndakamirira studio 7 kwamutambara kuchimanimani ndini loida mumoyo
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kushorwa nevamwe vavo vachinzi zvavari kuita nenyaya yekupa vanhu mazana matanhatu emadhora kana kuvapa zviuru zviviri zvemadhora kuti vabatsirike panguva ino yecoronavhairasi zviri kukanganisa vanhu vebato ravo reRepublican Party vari kuda kupinda muSenate. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru weZim Expo, Dr. Tonderai Taylor, vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti kunyange hazvo vaTrump vachiti vari kuenda kuGeorgia kunobatsira vaviri vari kukwikwidza ikoko mukutsvaka rutsigiro, vanhu vazhinji havana kufara nekumbotsigira kwavakaita vaviri ava kuti vanhu vapiwe mazana matanhatu emadhora pachinhanho chezviuru zviviri zvemadhora.
Sarudzo iri kuitwa kuno kuGeorgia yatotanga kutsviriridza izvozvi pane vaya vanovhota. Zuva rekuvhota zvikuru ndiJanuary 5, asi vakavhura kuti vanoda kunge vachivhota musi usati vasvika vatanga havo kuvhota. Saka vanhu vakawanda vari kuenda kumapolling station kunovhota pasarudzo iyoyi. Isarudzo yakakosha pari zvino nekuti pari zvino madhemokrasi vane vanhu vavo makumi mana nevasere, I believe. Marepublics vanova makumi mashanu. Saka vaviri vari kuvhotirwa panguva ino vakaenda kune imwe yepati inobva yaona majority mumba yeparliament.
Chii chiri mupfungwa dzevanhu? Chii chavachanyatsotarisa panyaya yesarudzo iyi?
Pari zvino vazhinji vari kuda kuti pave nemachinjire ekutongerwa kwenyika kubva mune zvanga zvina mutungamiriri Donald Trump. Saka vazhinji vari munhu vari kutarisira kuchinja zviripo nekuvhotera vatsva. Chekutanga ndechekuti vaviri vanga varimo vane nhaurwa dzavari kupomerwa dzekusabata mari dzavo zvakanaka nekuita mainsider trading. Saka izvozvo zviri kuita vazhinji vafunga kuti havana kukodzera kunge vachititungamirira.
Mataura pamusoro pavaTrump, vanhu muGeorgia vari kuona vaTrump zvakadini? Vanovaona sei?
Pari zvino vaTrump sapoti yavo yakati dzikirei nekuti magariro nemagariro Georgia yainge iri nzvimbo inovhotera vemaRepublicans. Asi nekubata nekuoneka kunga kuzvidzonga zviitika makore mana apfuura, vazhinji vanga vaine kutsutsumwa kwakati saka gore rino muvhoti yakaitwa
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru weZim Expo, Dr. Tonderai Taylor, vari parunare kuGeorgia muno muAmerica natanonoka wandi weStudio 7. Yashika nguye kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanotaura rurimi rweShona kuKenya vari kupembera zvikuru zvichitevera mutemo wakadzikwa munyika iyi wekuti vacherechedzwe sezvizvarwa zvemuKenya. Izvi zvinoitika mushure memakore akawanda vanhu ava vachinyimwa kodzero dzekuva zvizvarwa zvemunyika iyi kunyange vakaberekerwa munyika iyi. Sarudzo mbiri dzakakosha dzenhengo dzedare reSenate dziri kuitwa mudunhu reGeorgia svondo rinouya paine kupomerana mhosva yekutadza kufambisa zvakanaka sarudzo dzemudunhu iri. Vanhu vakawanda vanoti vanoirirana kuti gore ra2020 iro riri kusvika kumagumo nhasi igore ranga rakaomera vana veZimbabwe sezvo riri gore rakauya chirwere cheCOVID-19 icho chichiri kunetsa pasi rose. Nekuda kwedenda iri vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa, raramo dzevamwe dzakashanduka zvachose. Munyaya dzezvematongerwo enyika, bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti 2020 rakave gore rakaoma zvikuru sezvo bato iri rakaona nhengo dzaro dzichidzingwa muparamende nemakanzuru zvichitevera mutongo wedare repamusorosoro reSupreme Court wekuti rakanga risiri bato asi kuti bato raicherechedzwa pamutemo raive bato reMDCT raitungamirwa namuzvara Tokozani Kupe. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Tlachiwayo vanoti 2020 vakaona nhengo dzavo dzichipambwa nevanofungidzirwa kuti vasori, kusungwa zvisina tsarukano pamwewo nekushungurudzwa senzira yekuda kuparadza bato iri zvichikonzerwa neZANU-PF. Asi sachigaro weZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanoti gore ra2020 rakave gore rakabudirira zvikuru vachitarisa zvirongwa zvehurumende yavo kunyange hazvo nyika yakasangana nechirwere cheCOVID-19 icho vanoti chakakwanisa kubatwa nehurumende. Vacharumbira vanoti hurumende yakakwanisa kudzivirira kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi, kugadzirisa migwagwa, kudzikamisa upfumi hwenyika pamwewo nekuunza chirongwa chepfumvudza chekurima icho chavanoti chichabatsira zvikuru nekuunza gohwo rakanaka mwaka uno. Mapato ose anoti ari kutarisira kuti 2021 richange riri gore rine pundutso mune zvose zvaanoshuvira. Tatanga nekubvunza vaHlachiwayo kuti vanoona sei gore ra2020.
Gore ra2020 nyika yeZimbabwe yakatarisana nedambudziko rakakura. Ngatitangire panyaya yeCOVID-19 takatosangana nedambudziko iroro senyika. Tikaita matambudziko akawanda, vanhu vachifa, vanhu vachirwara, hurumende isina zvikwanisiro zvakakwana kuti irwise dambudziko iri. Tinotarisa futi iro gore rino ZANU-PF yakaenda pakumuka chipembenene kuda kuparadza President Nelson Chamisa neMDC Alliance pavakaita judgment yavo iyaya yaitaurawo zvimwe zvavaida kuti vaite. Tinoyeuka kuti urongwa hwavo hwese hwakafamba ipo paCOVID ipapa vachiisa masoja kutora muzinda wevanhu weMDC Alliance pamoga eChangere House. Munoziva ndogorezve ravakadzinga macouncillors nemaMPs kusanganisira mamayors edu kumaguta akasarudzwa nevanhu kuti vatungamirire vanhu. Ndogore ratakarasikirwawo nemamwe magamba edu achairwa nawo mumatrenches atati nawo. Kupfunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kunotyisa kuri kuitwa nehurumende. Munoziva namuzvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri, vana Nesai Maruva vakapambwa vakaenda kwavakaenda vakaitwa zvinorova nevapambi vanozikamwa kunzi ndevasori vehurumende. Zvese zvakaitika munoziva vana mukoma Hopewell vachisungwa. Izvezvi kutaura kwatiri kuita meya weguta reHarare vaJacob Mafume havana kukwanisa kuita Christmas nemhuri yavo, vakavharirwa zvisiri pamutemo. Vana Alan Moyo munozviziva natakudzwa vachipambwa vachirohwa majournalisti vachirohwa maloya zvisungwa naTabani Mupofu. Munozviziva igore ranga rakaoma asi chatinotenda ndechekuti vanhu vakavaramba vakamira semusambangwena musangano wevanhu, musangano weMDC Alliance uri pamberi kutungamira nyika yeZimbabwe.
Maita vaSlacho yarigai chipinze vacharumbira. Vacharumbira munoti negore ra2020 uye mashoko ataurwa navaSlacho.
Thank you pachinongwa chamandi dana ichi. Ndiro kuti ndikutenda Zambia na President Edi Nangagwa pagore ra 2020. I think it's the same thing we do in Zambia. Taka achieve a lot of things. Ndiro kutenda Mwari kuti wakati pamvura tatine chirongwa chedu chepfumvudza. Chatakava mbibwa na Comrade Parents Shiri. Chatata kuti zvino zvavatisiya. Zvichadi, but sezvinoivo mvura iri kunova joga. Kune mvura isingaiti kune maguta aZimbabwe yese. Asina kurima isimbe. Mvura iri kunaya kwese kwese kumaprovinsi kwese kuno kuvulawayo. Kune mvura isingapiri. Saka totenda kuti kuchaita maguta gore rinoteera 2021. Zambia yakachiva zvinhu zvakatipomba. Takachiva peace and stability. Politically, tichitarisa zvedu even kushanda kwatiri kuita nemamwe mapolitical parties yedu muZimbabwe, kunyanya yakanzi MDC Alliance. Kamitiro kavari kuita vana vachachwa ikoko kweMDC yavachamisa. Kokungoblema. Ndokari kuita kuti vatorerwe vanhu neZambia. MDC as well. Because kana mukaramba muchikoblema, vanhu havachadi kuno kuZimbabwe vajoga ndiri kuno. Hakuna vanhu vari kutaura nyaya dzepolitics. Vanhu vari kumanyanya dzemabhizinesi avo. Vanhu vari kumanya nenyaya dzokurima zvokuswera vachihwiswa kusimbe machamisa hakunoko handizvioni. Saka I think tiri kuona pakuti pagraundi chaipo chaipo mukomana wedu chamisa unenge akaluza confidence nevanhu. Ndo zvandiri kuona kuno. Saka tiri kuona isu kuti even kuMDCT zvinhu zvavo zvinenge zvine order kudarika zvitiri kuona zvichiitwa kuMDC Alliance. Saka I think ndoona sekuti pakupinda mu2021 opposition yedu yatinge taanayo iri official, iri organized, inenge ichida kuvandurira upenyu hwevanhu veZimbabwe, inenge yatova OGC iri kutungamirwa naDouglas Machora. Vanhu vane patriotism. Zvinozadi kana vanachamisa vakapinda kureva kuti vapambe pfungwa vanenge vadzoka kuzotungamira nyika yeZimbabwe. But currently tiri kuona ine situation yekuti izvozvo kwangu akurota hazvichati zvakadii zvakaitika. Tichidzokera kunyaya yedu yeCovid, president vakabatsira upenyu hwevanhu vakawanda.
Vasachwa, zvinhu zvamungataurira vana veZimbabwe zvamunotarisira muna 2021.
2021 igore rinofana kuti vana veZimbabwe vatore masimba avo ivo pachavo, nekuti vana veZimbabwe ndo vanofana kuti vadetemine nyika kuti inoenda kupi. Ndo gore ratinofana kuona nyika yeZimbabwe ichiwanawo rusununguko rwatinofana kuwana. Tine nyaya dzakawanda dzinofanira kugadziriswa muno muZimbabwe.
Vacharumbira 2021 zvinhu zvamungavimbisa vanhu seZANU PF.
Isu seZANU 2021 zvara yaenda yasarira muna 2020. Chechipiri ndechekuti mupolitics kune mamwe maparty anozongopedzisira atongoita zvakaita vana nemamwe akazongopera kushayikwa muhistory. Tiri kuona kuti muna 2021 party yanovachamisana navachashwai ichanyura. Actually yatonyura muna 2020. Handifungi kuti pane chimuko chichaitika paparty yavo.
Vanga vari sachigaro veZANU PF mudunhu renorth America, varegis Charumbira vari parunhare kuvulawayo nestudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna vaClifford Sachiwayo vanove mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vari parunhare kuChipinge South neStudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Women's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi vakatarisa gore ra2020 sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda voramba vachibatwa nechirwere checovid-19 munyika. Mapurisa anoyambira veruzhinji kuti vazvibate apo vachange vachipemberera kusvika kwegore idzva. Vanhu vekumanikaland votaura pamusoro pematambudziko avakatarisana navo. Veruzhinji votarisa mamiriro anga akaita zvinhu mugore ra2020. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ive nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumire yiku studio7@vuenews.com. Munu kwa nisoo kunzwa na uzedupa www.vuenews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndichitimurari zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku.